manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 27, 2024. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vanovhura zviri pamutemo International Trade Fair vachipembedza mari itsva yeZigi. Sarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveparamende kuHarare East nekuMount Pleasant dzinoitwa nhasi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. Vachipembedza mari itsva yeZigi vachiti Zimbabwe ine mukana mukuru wekubudirira. Varuto vati zvakakosha kusimudzira maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino kana kuti innovation muchirungu sezvo izvi zviri izvo zvave kusimudzira upfumi hwenyika dzepasi rose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo kwavaita musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair yegore rino kuBulawayo nhasi varuto avo vange vachiperekedzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvisinei nezvimhingamupinyi zvakawanda izvo vasina kudoma vanhu vemunyika vanoratidza kusaora mwoyo. Vati Zimbabwe ine mukana wakanaka wekubudirira nekuti ine vanhu vechidiki vakawanda vakadzidza pamwewo nezviwanikwa zvakasiyana siyana zvinosanganisirwa zvicherwa izvo vati zvinhu zvinofanirwa kukosheswa nevose vanoda kusima mari muZimbabwe.
It is populated by well-educated, highly-skilled young people.
Zimbabwe ine vechidiki vakadzidza zvikuru uye vane ruzivo rwekuita mabasa akasiyana siyana vaine chido nekuzvipira kuita mabasa aya zvino zvinhu zvinofanirwa kugutsa vose vangade kutarisa kuZimbabwe senzvimbo yekusima mari yebhizimisi.
Varuto vati gungano reZITF rakakosha sezvo richibatsira kuratidza mikana yemabhizimisi ari munyika vakati zvichienderana nedingindira regungano iri regore rino innovation the catalyst for industrialization and trade kushanda nenzira dzechizvino zvino kwakakosha uye kunobatsira kuvandudza kudyidzana muzvikamu zvakasiyana siyana pamwe nekutengeserana zviri nyore kwenyika dzemuAfrica. Vati zvirongwa zvehurumende zvinosanganisira kutsigira zvekurima uye danho rekuve nemari itsva zvichabatsira kuti nyika ibudirire vakati zvakakodzera kuti mari itsva yeZig itsigirwe neupfumi hwezvicherwa nekuti Zimbabwe inahwo hwakawanda.
There is no doubt that these reserves present
zviri pachena kuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvino huwandu hunopa upfumi hwakawanda kunyika saka zvakakodzera kuti zvishandiswe mukutsigira mari itsva.
VaFelix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro paBindura University of Science and Technology vachipa maonero avo pamashoko avaruto vachari vati chokwadi kuti maitirwo emabasa nenzira dzechizvino zvino akakosha asi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika uko vati kunonyanya kukonzerwa nekusave nemitemo yakajeka yezveupfumi inogara ichichinjwa nguva nenguva kunokanganisa izvi.
Zimbabwe iri kusarira kumashure pane zvakawanda zvinosanganisa madisruptive technologies ari kuita kuti dzimwe nyika dzibudirire. Because ICT edu and internet connectivity iri kumashure zvachose. Nzvimbo zhinji dzeZimbabwe dzinoneseka kukonekta internet nekuda kwekusamira zvakanaka kweikonomi yedu. Industry is no longer about brick and mortar. It therefore means issues of technologies, issues of internet, is really very important for the success of this economy.
Jio Pomona Investment Company iyo inoshanda nekanzuru yeguta re Harare iyo inoshanda nekanzuru yeguta re Harare mukichengeteza tsvina nemarara ndeimwe yemakambani emunyika ange aripo pagungano iri kekutanga. Vasimba Rashe Muchena vanoshanda nekambani iyi vati kuve pagungano iri kwabatsira kuti vanhu vazive nezvekambani yavo.
Tinofara kuti takwanisa kuwana mukana wekuexhibita pano tikutonyanza kuona kuti vanhu vari kuratidza kunzwisisa kukuru ene mufaro mukuru webasa ratiri kuita ende vanoenza vari kubva kumativi mana enyika varingotaura dai masvikawo kwedu. Saka tiringoti nekufamba kwenguva tiri kuzosvika kumativi mana ese enyika tichipromota waste management sei atribute papo mona tamside kuHarare.
Varuto vaifanirwa kuvhura gungano rezvetaitf zviri pamutemo nezuro asi vakazosvika munyika nezuro manheru nekuda kwekubatikana nezvimwe zvirongwa munyika mavo. Gungano rezvetaitf rakatanga nemusi wechipiri uye rapera nhasi. Vamwe vange vari pachiitiko chanhasi ichi vanosanganisira mumwe wevateedzeri vamunangagwa vakembo Muhadhi, makurukota ehurumende, mukuru wemauto vavalerius Vanda, mameya emunyika, vamiriri vedzimwe nyika, vemabhizimisi pamwe neveruzhinji avo vabuda neuwandu hwavo. Mapazi ehurumende nemakambani ari pasi pehurumende ndevamwe vapiwa mibayiro yekukunda muzviratidzwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Sarudzo dzekutsvaga vanotsiva zvigaro zveparamende zvakasiyiwa nevaive nhengo dzebato rinopikisa Citizens for Coalition for Change kana kuti CCC muzvarifa dzaemahere vekuMount Pleasant navaRust Makam vaimirira Harare East dzaitwa nhasi matunhu aya. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI razivisa padande mutande raro reX kuti nzvimbo dzekuvhotera dzavhurwa nenguva dzakatarwa uye mitemo yesarudzo yanga ichitevedzwa. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuvharwa na7 manheru anhasi. Vari kukwikwidzana vanoti vaKevin Mutumbanyoka veZanu PF namuzvare Cheza Ropavaso Cynthia vakazvimirira kuHarare East, kuchitiwo kuMount Pleasant kuna vaGeorge Mashavave veZanu PF nevakazvimirira vaviri vanoti vaNason Mamuse navaBrian Tiki. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika tichitarisa nyaya yekushandiswa kwekodzero dzekubvisa kana kuchengeta pamuviri mukutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa munambudzi wegore rino.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi dzekuchengeta pamuviri kana kupa visa pamongo pekutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe zvakare vachipomera vavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump mhosva yokuvhura nzira yokudzikwa kwemitemo yematunhu yakaoma inorambidza kubviswa kwepamuviri. Mukutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iye zvino vaTrump vari kuti danho riri pakati nepakati panyaya yokubviswa kwepamuviri pane zvinodiwa nevamwe mubato ravo reRepublican Party. VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro nenyaya yepamuviri muFlorida, uko mutemo wedunhu iri unorambidza kubviswa kwepamuviri padarika masvondo matanhatu uri kutanga kushanda svondo rinouya. Mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri muFlorida uchange uri mumwe wemitemo wenyika yose yakaomarara uye uri kukunda kwevatungamiri vebato reRepublican vane pfungwa yekuchengetedza tsika. Vanodaro mudzidzisi wezvematunhu University of Miami muzvina fundo Caroline Mahler Corbin.
For those of people whose religion teaches that life begins at conception,
kune avo vane chitendero chinodzidzisa kuti upenyu hunotanga panosikwa munhu, nekudaro pamuviri pakangofanana nemunhu, danho iri rinove kukunda.
Kuno tove kupikisa mune zvematongerwe enyika nava Donald Trump avo vanoti mutemo weFlorida wakanyanya kuoma asi vachida zvekare kuyeuchidza vavhoti vanopikisana nekubviswa kwepamuviri kuti vakapedza mutemo wenyika yose waidzivirira kubviswa kwepamuviri nekudoma vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court izvo zvakashandura uwandu hwevatongi mudare iri ndokushandura mutemo weRoe versus Wade. Kutsvaga rutsigiro kwava Biden kunoona izvi semukana wezvematongerwo enyika.
Mutemo uyu uri kuti nyaya yekuchengetedza utano hwepamuviri imhosva kunyange madzimai asati amboziva kuti ane pamuviri. Ndiri kuti zvinoshamisa.
VaTrump vanotodada nazvo uye vakatozviita zvakare muvhidhiyo padandemutande ravo mwedzi uno.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into the hearts, minds and vote.
Honde makore makumi mashanu iyi pamusoro peRoe versus Wade takaibvisa mumaoko ehurumende takauya naye mupfungwa mumwoyo nevhoti yevanhu mudunhu rega rega. Yatove chimwe chinhu iye zvino zvave kumatunhu kuti achiita chinhu chaicho.
Chiminga mpinyi chinouya kana matunhu akaita zvinhu zvisingabvumiranwe nazvo navaTrump zvakaita seFlorida, zvakaita seArizona uko dare repamusorosoro redunhu iri rakamira nemutemo wekuma 1800 unorambidza kubviswa kwepamuviri kungada kuve kwendudzi dzese. Vavhoti muArizona neFlorida vachave nenyaya yekodzero yokubvisa pamuviri pamapepa avo ekuvhotesa munambudzi. Mumatanho akadaro muKansas neOhio mumakore maviri apfuura angachiona vaibato reRepublican Party vachirasikirwa netarisiro. Uye vaTrump vari kuyeuchidza vatsigiri nokusasimba kwenyaya yokubvisa pamuviri musarudzo.
Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape.
Sir Ronald Reagan, ndinotsigira zvakasimba kuiswa parutivi kwenyaya dzakaita sechibharo kumitisana paukama neupenyu hwaamai. Unofanirwa kutevera zvinoda mwoyo wako panyaya iyi, asi yeuka, unofanirwa zvakare kukunda musarudzo kuitira kuchengetedza tsika yedu.
Ndiwe mukana uri kushandiswa navaBiden iwo. VaJoe Biden mutungamiri weAmerica vanoti
Donald Trump ari kushushikana vavhoti vachamubata nemhosva yeutsinye nekusagadzikana zvaakakonzera. Hama dzangu, mashoko akaitira Trump ndeyekuti tichamubata nemhosva, nekudaro anofanirwa kuzvidairira. Tichamubata, anofanirwa kuti azvidairire.
Sekusunda kwairi kuita nyaya yekodzero dzepamuviri, hurumende yavaBiden svondo rino yakasimbisa kodzero yekuchengetedzwa kwezvinyorwa zvehutano kuvanhu vanofamba vachidarika miganhu yematunhu. Zvakanangana nekuchengetedza madzimai anogara mumatunhu anorambidzwa kubviswa kwepamuviri kana zvichiitwa imomo kana vakazoitira kumwewo. Mashoko awa abva kuna Scott Stearns weVOA, maaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Fortunate Hove Cooper vanova mutungamiri wesangano Reconcerned Family iro rinobatsira vanotambura. Amai Kupa vanoshanda zvakare nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe vachibatsira nechikafu nezvimwewo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita mabasa api.
Ini ndinotungamirira sangano rinonzi Concerned Family. Tinobatsira nezvekudya zuva nezuva kuvanhu vanogara mumugwagwa. Vamwe vacho vakarasikirwa nepfungwa, vamwe vacho vakava vanhu vakango shato kugara nokubva vangozoguma vava mumugwagwa. Uye tinovapa zvipfeko kuti vamwe vacho vanenge vasisina vakashama tozonamata navo. Ivava vanhu vanouya zuva nezuva kuzodya uye nokutora zvipfeko nokuti havana kwekuwacha mbatya. Naizvozvo vanofanirwa kunge vachirasa zvipfeko zvavanopfeka pazuva nezuva.
Munoona pane madzimai akawanda here ari kutarisana nematambudziko aya, uyezve munoshandira muri kupi?
Hongu, kuna madzimai akawanda ari mumigwagwa imomo ndozvinopepera tsitsi, asi vazhinji vacho vakaguma vava imomo nokuda kwezvinodhaka izvi uye zvinhu zvinoitika muupenyu. Vakawanda madzimai uye vanosangana nematambudziko mazhinji, saka naizvozvo sangano redu rinobatsira zvikuru. Vanouya vachitaura kudaro. Isusu tinoshanda tiri kunzvimbo inonzi Riverside kucalifornia muguta rinonzi Paris munharaunda yemid valley.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri sechizvarwa cheZimbabwe uyezve muri mudzimai ari muno muamerica?
Ini kuuya kwangu kuno kuamerica ndibva Zimbabwe kwanga kuri kudaidzwa namwari kuti ndiite basa rokuva missionary, saka ndaisaziva kuti zvichaguma sei. Ndakambotanga ndiri muHollywood ndobva ndazonzi enda unoita basa rokubatsira vanhu vakadai, rinova basa randaita kwemakore anodarika gumi iko zvino.
Munoshanda here nemamwe masangano ari kumusha kuZimbabwe?
Ehe, tinosanganisira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica neIndia nePakistan. Tinobatsira kuZimbabwe kuNorton kune sangano rinonzi Mukadzi Munhuwo, kuchitungwiza kune programu yekupa zvekudya kuvanhu. Patinenge tawanira tinomira navo, uye tanga tichimbomira nevafundisi munguva yapfuura yeCovid vanga vangobatwa vasina kugadzirira nokuda kwedenda reCovid. Taivapowo zvekudya, asi takambomira izvo zvekushanda nevafundisi takutarisana nevana nemadzimai.
Ndakanzwa muchiti imi pane kumwe kwamaishanda nevana vechikoro mukazonzwa kuti pane zvakabuda zvakanaka kubva mumabasa amanga muri kuita panguva yeCovid. Mungatsanangurira kuti zvakafamba sei?
Hongu, kuguta reNorton kune chikoro chevana vanobva mumisha isingawane inoda rubatsiro. Vana ava vanonzi pavainyora bvunzo yegrade 7 vanga vasingaratidzi kubudirira, asi pavakatanga kuva nechokudya pavanouya kuchikoro mangwanani ega ega, mutungamiri wavo akazotiratidza kuti nokuda kwebasa ramakaita kuno vana vedu vakabudirira vakava vanhu vakakwanisa kuenda kusekondari vane magrades apamusoro nokuda kwekuti vanga vachidya zvekudya mangwanani pavanouya kuchikoro nokuda kwekubatsira kwatakaita.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwanai papi?
Isu tinogona kuwanikwa pawebsite inonzi theconcernedfamily.org kana kuti paFacebook tiripo seConcerned Family.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa danho rakaziviswa nagavhuna weRBZ vaJohn Mushayavanhu rekuti vakaparura zvakare chirongwa chepiri chekudzidzisa veruzhinji pamusoro pemari itsva yeZig, vachiti chekutanga hachina kusvika kumativi mana ese enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera.
Chokutanga gadizi idano rakanaka chaizvo ratorwa nagavana asi ndinoona kunge taakushanda tichidzokera kumashure nekuti ndiro danho raifanira kunge rakatanga kutorwa rekuti vanhu vanzwisise nezvezvigi rekuti vanhu vazive kuti mari dzacho dzinoshanda sei uye rekuti vanhu vase kutambira zvigi painzwa gavana vachitaura kuti vakakonsulta YDD zvichireva kuti vakabvunzana navanhu vakawanda asi tinotozvishamisa kuti gavana vari kucherechedza iko zvino kuti vanhu vakawanda vavakataura navo vanga vasina kusvika kumamisha vanga vasina kusvika kunzvimbo dzakawanda tanga tichifunga kuti mari zvikuru sei itsva kana isati yaparurwa sei ndozvinhu zvinofanira kutanga zvaitwa kuti kupa vanhu chenjedzo nemashandiro anoita mari yacho uye kuti zvinenge zvakamira sei mari isati yapinda muvanhu
pane imwe nzira here yamungakurudzira kudai yaitwa kuti vakaremara vange vachipinzwawo mudzidziswe idzodzi
ndingati inini pamatano ari kutorwa nebhanga guru renyika Reserve Bank panofanira kunge pane nzwisiso yekuti kune vanhu vakaremara vanenge vachidawo dzidziso iyi zvichireva kuti kana vakutambanudza dzidziso yavo ichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana ibandiko renyika revanhu vavasingafaniri kukanganwa saka zvimwe pada kuisa zvinhu neaudio zvimwe pada kuisa zvinhu nebraille zvimwe pada kuisa zvinhu nemapikicha kuti vanenge vasingakwanisi kusangana nenhau sematauro atiri kutiita aya vange vachizokwanisawo kunzwisisa sezvo vari vamwe vevashandisi vemari iyi
tiri kuona kuti danho iri riri kuuya kwasara mazuva ari pasi pesvondo kuti mari inge ichiparurwa iyo yezigi yemapepa neendarama iyi munoona here veruzhinji vachinge vazowana dzidziso iyoyi izere panosvika musi wa 30 April
mumaitiro emamwe maparurwo emari tichitarisa tichidzoka kumashure munyika yedu yezimbabwe dinorangarira gore ra1998-99 ipapapa vakaparira $50 vakatora nguva yakada kufanana nemwedzi mitatu bhanga richitsanangura kuti kwaizova nemari itsva $50 kunge ne$100 dzaizovako nguva iyoyo saka kana pasara svondo zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vasati vakwanisa kuziva uye vanhu vanenge vasingazivi vacho ndo vari kumaruwa nekune dzimwe nzvimbo dzisingasvike nepfenyuro nemasaisai uye vanhu dzimwe nguva havana mari yekuti vange vachipindawo pamasaisai vachiona zviri kuitika saka svondo rimwe chete handioni senguva yakakwana kuti vanhu vose vange vachiziva
aiwa ndinotenda zvikuru vakuchera
ndinotenda
vanga vari vanoongorora zveupfumi uye vachirwira kodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vari parunhare nestudio 7 muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa
mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica America yakadzosera zvirango zvemafuta negasi kuVenezuela mushure mekunge mutungamiri wenyika Nicolas Maduro achinja kubva mukuzvipira kwaakanga amboita kutevera hwaro hwesarudzo hwaipa mukana uri pachena kuvanhu vemuVenezuela kudzokera kuutongo hwejekerere muna gumi guru 2023 pasi pechibvumirano cheBarbados Maduro nevamiriri vemapato evana vemuVenezuela vanopikisa vakazvipira kushanda vakatarisa kusarudzo dzakasununguka uye dzakachena muchikamu chepiri cha2024 Maduro akavimbisa kugadzira nguva yesarudzo nekubvumidza vanopikisa kupinda musarudzo pasina zvipingidzo zvisina shumo kunyange hazvo zuva resarudzo rakatarwa chikunguru 28 zvizhinji zvezvakanyoreranwa muchibvumirano chebarbados nanhasi hazvisati zvazadziswa hurumende yamaduro yasunga nhengo dzebato rinopikisa rinorwira utongo hwegutsaruzhinji nekurambidza vaida kupinda musarudzo kukwikwidza kusanganisira ane mukurumbira aikwikwidzana namaduro pachigaro chemutungamiri wenyika Maria Corina Machado pamusoro pezvo Maduro asunga nekuchengeta achityora kodzero dzevanhuwo zvavo vakawanda vanoshoropodza hurumende yake kusanganisira nhengo dzebato rinopikisa riri kurwira utongo hwejekerere vemasangano akazvimirira vaimbove nhengo dzemauto nevatori venhau mumashoko avo ekuzivisa danho reAmerica nekudzosera zvirango nekubvumidza General License 44 kusashanda musi wa18 kubvumbi bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakati kunyange akazadzisa zvimwe zvezvitsidzo zvakaitwa pasi pehwaro wesarudzo muchibvumirano cheBarbados tinoshushikana kuti Maduro nevamiriri vake vakadzivirira vebato rinopikisa rinorwira utongo hwejekerere kunyoresa mumiriri wavanoda musarudzo kushungurudza nekutyisidzira vanopikisa nekuchengetedza zvisiri pamutemo vanoita zvematongerwo enyika nevemasangano akazvimirira vakawanda. Tinokurudzira zvakare Maduro kuti abvumidze vese vanoda kukwikwidza pamwe nemapato ese kuti vapinde musarudzo uye kuburitsa vese vakasungirwa zvematongerwo enyika pasina zviga kana kunonoka. Mutevedzeri mukuru wemutauriri vaVedant Patel vakaudza vatori venhau kuti kuzadziswa zvizere kwechibvumirano cheBarbados kunopa nzira yakanakisisa yekudzosa utongo hwejekerere uwo unokodzera kuve muVenezuela. Vakati tinofunga kuti zvinobatsira kusimudzira mamiriro ehupfumi nemagariro akanaka uye kugadzirisa dambudziko rekubuda kwevanhu munyika. Vakatiwo ticharamba tichitsigira zvido zvevanhu vemuVenezuela zveVenezuela ine utongo hwejekerere yakagadzikana ine budiriro panguva imwe chete tichiramba takazvipira zvizere kushanda nemapato ose anofarira sarudzo dzekukwikwidzana. VaPatel vakapika kuti America ichashanda pamwe nevemudunhu pamwe nevekunze mukutsigira chibvumirano cheBarbados icho chavanoramba vachifunga kuti ndiyo svombonoro yekusvitsa Venezuela munzira yeutongo hwejekerere kugadzikana nebudiriro. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Mukombe weEnglish Premier League wekuEngland wakadarika nemuZimbabwe murwendo rwavo rwekutenderera kuchamhembe kweAfrica usati watambidzwa chikwata chichabudirira kuutora mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukombe uyu wakasvika muZimbabwe uchiperekedzwa nemitambi ane mukurumbira Peter Ndlovu wemunyika muno uyo akave mutambi wekutanga wechitema anobva muAfrica kutamba muEnglish Premier League apo akatengwa neCoventry muna 1991. Asi Ndlovu haana kutenderwa kubata kana kusimudza mukombe uyu sezvo vatambi vakambotora nezvikwata zvavo chete vari ivo vanotenderwa kuita izvi. Chakashamisa ndechekuti vanhu vashoma shoma vanotevera mutambo uyu ndivo vakaungana muBelgravia Sports Club kwete kuona mukombe uyu chete asi kutorwa mifananidzo yeupenyu vari pedyo nawo. Izvi zvashamisa nekuti nhabvu yeEnglish Premiership inoteverwa neyechaunga munyika uyezve iri kupomerwa mhosva yekudzikisa pasi vatsigiri venhabvu mudzinandare kuona mitambo yemunyika vachisarudza kugara kudzimba vachiona mitambo yemhiri iyi. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Chisango vanoti vakafara zvikuru nekusvikawo pedyo nemukombe une mukurumbira uyu. Mumwe mutambi wemuZimbabwe Bruce Grobela uyo akatambira Liverpool kubva muna 1981 kusvika muna 1994 akatora mukombe weEPL katanhatu nechikwata chake. Mwaka wapera Man City kana kuti Manchester City ndiyo yakatora mukombe uyu. Asi mwaka uno chikwata cheArsenal ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoints makumi nomwe nemanomwe point imwe chete pamusoro peMan City. Asi Man City inokwanisa kuenda pamusoro petafura kana ikarova Nottingham Forest mangwana. Liverpool yakarova 2-0 neEverton pakati pesvondo muGoodison Park zvekuti vamwe vanotsigira chikwata ichi vave kutoti zvapera zvapera. Asi mumwe mutsigiri weLiverpool yacho vaInnocent Toreva vanoti semaonero avo mukombe uri kuenda kuArsenal.
Arsenal ichatora mukombe asi Manchester City inoona kuovertake.
Makundano eEPL arikusvika kumagumo musi wa 19 Chibabvu. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi. Yadha 2 Chicken in 1, Simba Bora 1, Teo 1, ZPC Kariba 0, Bigita Mineral 0. Mangwana, Manika Diamonds vs FC Platinum, Dynamos vs Ngezi Platinum Stars, Highlanders vs Caps United, Wange vs Herentals, Greenfuel vs Teo 1, Blower Chips vs Chegutu Pirates. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kande Miri, nchiti mirari zvakanaka vatere, ndokusiyai mwina Chris Gande.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ibonge. Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri ngokusethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ziku 27 Mabasa uxolo 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli weleKenya umnomzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimisi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lweZig.
I-trade fair leka ilamehluko lalezi ezinye ezidlulileyo, lapho bona khona ukuthi izinto zonke zihlezi eHarare ngokuba amakampani asuke ebukisa laphana ngasuka ngaphandle kwelizwe lasuka eHarare.
Gambe iyezi elileta indlala elizweni ele El Nino liza kuba khona lumnyaka na.
Asingeke sacho kwakathesa ukuthi ngempela iEl Nino isiphelile kumbe izancipha ibe ncane.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga edale lephalamende ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwe namuhla ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli weleKenya umnomzana William Ruto uvule ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair kwaBulawayo, lapho ancome khona uhulumende weZimbabwe ngokusungula imali yohlobo lweziki. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekoBulawayo.
Umbukiso lo ophela namhlanje ujale ukuvulwa ngolwesihlanu, kodwa bekulindwe umongameli uRuto yena ofika izolo koBulawayo. Embikweni wakhe ukuvula umbukiso, umongameli Ruto unqome uhulumende weZimbabwe uthe imali entsha yeziki yiyo enganceda ukuvuselela umnotho kweleZimbabwe.
Ulomngane wakho omkhulu ngoba iKenya izama lawe ebuhleni lebunzimeni, isebenzisana lawe isiya phambili. UNkulunkulu abusise iZimbabwe, uNkulunkulu abusise iAfrika, ngelifisela okuhle.
Umphathitambo wezokuthengisela mnumzana Mangaliso Ndlovu ujabuliswe ngumbukiso walonyaka.
Kungumnyaka esijabulela kakhulu ukuthi inani lamakhampani abuyileyo lapha ezothengisa ubuciko lobungcweti babo belingaphezulu kakhulu. sibona ukuthi la makampani avela 766 avela apha amazwe avela phandle afika 26 last year sibe sine 21
amazwe abuye ngobuningi uhlanganisela lalawo asolwa nguhulumende weZimbabwe esithi wethesa izijezo zomnotho umnumzana Larry Sotha osebenzela esikoleni sommeli wemelika eHarare uthi ele melika lifuna ukuthuthukisa ubudlelwane leZimbabwe.
It's important to say that U.S. companies look to do business in Zimbabwe, that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country.
Lele Blitari layo libukisa kuli trade fair lonyaka. Mnumzana Martin Aslop usebenzela kusikole sommeli weBritani eHarare.
Ukuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho kuyinto eqakathekileyo phakathi kwethu leZimbabwe.
Umnumzana Charles Mungani ngumfuyi wenkomo esiqintini sesigodini ubebukisa inkomo zakhe ezithandwe umongameli Mnangagwa lomunye wakhe uRuto baxoxisane laye.
Abadala bathi bahawukela inkomo lezi ngokubona umumo wazo, zizinkomo ezenyama, zizinkomo zochago, lamathole nje bantu babonile, amathole la ade bawakhakela la 2 months.
Ohlaziya ezombusazo lezomnotho umnumzana Ephidlela Ncube uthi umbikiso we-trade fair awuncedi lutho kubahlali bakobulawayo.
I-trade fair le kayilamehluko lalezi ezinye ezidlulileyo. Akukangako ukuthi uhlangane le nkampani kumbe umuntu osuke eMathibeland ebukisa kuleya ndawo. Lokho-ke kufanele ukuthi kutshintshe ngoba kuveza ukuthi umnotho uhlezi eHarare.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ongwesinkulungwane ezingamathumi ayisithupalane 64 Obama Company ithuba lokuthengiselana. Walonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi innovation, the catalyst to industrialization and trade. Hikomlawayo etwetwe ikamla ngeza Jesus Band.
Ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edalela ePhalamende ezigabeni ezimbili eHarare luqutshwe lamuhla ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu. Izigaba kade zilokhetho ngeseMount Pleasant leHarare East. Ababemele lezi zigaba unkosazana Fatsayi Mahere lomnumzana Rusty Makan bakhalala besithi balandela inyathelo elathathwa ngowayekhokhela ibandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa owasuka kulelo bandla. Kulamabandla ambalwa akade encintisa kulolu khetho, kodwa ele-CCC lona eliyilo elamangela ukuthi kube lezikhundla lezi alincintisanga. Impumela yalelo khetho ikhangelelwe ukuphuma kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fukwembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kwezemaphandleni azisabuquthi izakhamizi ezincelelane lezihonqo zenyamazana zendle kwele wange, lapho ababika ukuba izilwane kanye lempisi zicathamela izifuyo ebusuku ezibayeni zibulala ngesizathu sokuswelakala kokudla ezihonqweni lezi kanye lokungabiyelwa kwazo. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esiphalo ludaba ngokugcweleyo esewange.
Izakhamizi lezi zithi sekulalwa lamagabha la emakamelweni njalo kuhlonywe nangezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezi ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isibaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondeza duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uchasise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezisanda kwedlula.
Ngezwa umsindo wesifayini khangale ngamangala ukuthi kanti lamabhere okukhala kumabhere lokangathi angathi inkomo lezithukile. Ngathi ngavuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathisa umlilo esifayini lazo zabaleka, kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangabezwe ukuthi kulezilwane. Wabone kuseni kuphele imbuzi ziphile, sayi imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Kevin Moyo ongukansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini eziningi, uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Izibaya lezi sezathathwa zafakwa emakhaya, nanku umquba, nansi indlu. Umquba lowo uyanuka, unuka phakathi, unukela umuntu osendle. Izidla zalapha lasezikwazi ukuthi ungavele ungene isilwane, ziyab abaleka la zombe zasecathenga
umoyo uthi okulusisi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende
mangabe izinyamazana zethu ngoba sithi lati singuhulumende ngabe inyamazana lezi zosizo kithi kodwa azilasizo
isiphatha amandla sogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe-International Conservation Affairs unkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke uthi njalo inyoka indwangu indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi ngakho ukuthi sebele mkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi
the issue of addressing a human or life conflict
ukufuthelana lokhu ukuqhubekela phambili sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala babo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zekempaka zisebenze ngendlela yikho sesibuye lokuthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke
kuviki eliphelileyo abezimparks babike ukuba sekuzwa kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazaphathwa njani lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023 inyamazana zendle zabulala abantu abali-118 ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula okwenzakale embukisweni weZimbabwe International Trade Fair bona ogqitshwe lamuhla. Silonkosazana Bakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Okukhona nazelela phakathi ze-ITF kugcwele sibili kodwa ngabantu bama companies amakhulu abama SMEs o ama informal traders abama business amancane kabakho baningi bakhona phakathi kodwa kabakho baningi intengo yangkhona ayeneliswa ngabantu bama business amancane kunjenje lati njengenhlanganiso silabo esibangeni sile kodwa bambalwa kabakho baningi ngoba intengo yangkhona iyabi phezulu ngasinanzelela phandle ukuthi informal sector iyebambe economy kodwa ngaphakathi lapha kabagcwalanga ngendlela ukuthi ngaye bagcwele ngakhona bakhona abangenileyo aba under ama companies maybe abancedisiweyo abalutshwana abambalwa ngabokho baningi omama bakhona kuma stand yabo babona omama kodwa yabo ungalaqiniso lokuthi into abahleli lazo ngezabo yini njalo ngaba ama business ama companies amakhulu yibe sikwikwesa ukubona ikho abakhona la kodwa nxa kungayenziwa maybe imizamo yokuthi ama business abancane labo sibuye njengoba sile ibulawa informal sector working group sihlanganele sibe lendawo yethu maybe sibe le hall yethu sinegotiate for affordable fees for these small companies ama SMEs amancane laba bekwanise laba ama informal traders ukuthi be showcase izinto zabo abazenzayo ngoba sibo bonke abayenelisayo sibili kungena bazama ukuthi baphila hand to mouth ngakho abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthi bethathelwe imali enkulu bezongena ngayo ze-ITF at the end umuntu engatholi iprofit so abanye bagcina bebona ukuthi ngcono ngitahlanjana aqhubeke ezithengisela phandle ngoba phandle silakho siyababona bakhona nje eduzane though akuvunyelwa eduzane phandle lapho kuthengisa bakhona nje phakathi edolobheni koBulawayo bayaqhubeka ngebhizinisi yabo yokuthengisa khona ngale izinto zabo azithengisayo
umbukiso lo singathi uthuthukise njani amabhizimusi koBulawayo
ukuba khona kwalombuthano kulethe amangane ngakubiza ngithi ngama linkages because I trade fair now it's like a one stop shop ngendlela ezwe ngayo ukuthi konke kutholakala lapha so abantu kulawe lezinto eziningi abazidingayo ababe targeted ukuthi hayi sizazithola e trade fair so umbuthano lo uyenzi la ama linkages abantu basabalele bangena kuma stand atshiyeneyo bathola into zabo ezishiyeneyo depending ukuthi umuntu kuyiphi business ngoba konke kukhanya kuyatholakala lapha ungabhoda uyakuthola sibili so ngingathi ama linkages abantu ba create labantu abade badinga mbele izinto abama products abadinga kuma businesses abo engeke ngithi ukuthi kukhuphulile ama business kusama sinyu ukutsho ngoba mhlawumbe abanye bathengelwe mbijana akukathi ukuthi ibusiness selihlela kakhulu khonapho by the end of trade day maybe kuyabe sekukhanya ukuthi hayi abanye bayenzile ama sales mbijana kodwa nje kulabo abanye abaningi ingathi ngama linkages kakhulu a create ukuthi bekwanise ukuthola izinto ezishiyeneyo kunjenje njenge BVTA lati besingenile ngaphansi kwescholastic lapho sifake khona ontanga ukuthi labo bekhuthale entweni zama debate zokuze development ukuthi labo bebe ngabantu abaqeqetshayo abafundayo abayenza i-development kusector esiyiyo. So ngingathi ngamafitshane ama linkages a creative ngoba supportile sibili ama stand amaningi indawo eziningi uyabuhamba uthola elikudingayo olamanye ama ideas ukuthi hayi ningayenza njani even laba exhibitile laba sibancedisileyo bayathi ukuthi hayi supportile sabona ukuthi abanye abantu bayenza njani ama companies abo bayenza njani ama products abo so sifundile lati okunye okuncane bayathi kukhona abakutholile okuzancedisa ukuthi lawo bethuthukise ama businesses abo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Vakani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ilami usithandekile emhlangane khonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo mnumzana Mandla Ngomo ingcwethi ecubungula ezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnumzana.
Ya, ungasela ukuthi singakhangelelani kumnyaka lo ozayo kwezokulima. Izulu likhona na kumnyaka wonalo kumbe uEl Nino lo elokho ekhona?
Ya kunzima mfowethu ukuthi sitsho okwakathesi ngoba sikhumbule ukuthi iEl Nino le esikhala ngayo akusinto evela kithi iqala emangweni omude kakhulu eSouth Pacific so ke ulwazi esesilalo kathesi lusitshengisa ukuthi i-effect yakhona bangathi kumbe ukwenza kwe-El Nino okuyikukhudumala kolwandle endaweni ezithile ku-Pacific bebebona ngani kungani kuyaphela kodwa asingeke satsho kwakathesi ukuthi ngempela i-El Nino isiphelile kumbe izancipha ibe ncane so kuvama ukuthi kubo-June July esingakutsho ukuthi i-El Nino ehlasele umango wakithi eNingizimu Afrika kube yi-El Nino elolaka kakhulu okwedlula isikhathi eside lapho sisiba lama El Nino.
Manje ungacebisani abalimi wona lo umnyaka ukuthi baphangise na ukulima?
Thina isixwayiso sethu mfowethu ikakhulu nxa sikhangela abalimi sithi thina awungeke waba uyaphambanisa nxa kuyikuthi uyazilungiselela ukulima kusese lesikhathi. Into ehluphayo ikakhulu ukuthi abalimi abanengi ikakhulu kwelakithi eZimbabwe silinda ukuthi hayi inkabi zibotha sokulomdaka. Kuqondileke lokho kodwa zinengi izinto esingazenza ukulungiselela. Ngoba izulu nxa lisiba khona kumbe lingabi khona okusalayo ukuthi kufanele wena njengomlimi uzilungiselele. Limo okokuqala ikakhulu esingathi ngama small holder farmers thina sixwayisa kakhulu ukuthi kabazame ukuthi basebenzise lesi sikhathi sokunonisa umhlaba ngokwengeza into esifana lomquba lokwengeza lokho esingathi ngama crop residues kumbe amahlanga nxa kuyikuthi kabazange bawase benzise ukuthi abe yikudla kwenkomo kuyancedisa ke lokhana ukuthi lanxa izulu lisiba khona even lilincinyane umhlabathi wabo uzabamba amanzi okwesikhathi esidanyana ukwedlula nxa ukuyikuthi awufaka ngumquba mba awufakanga esingathi ngama crop residues okwesibili
yisikhathi sokuthi umuntu aqale ukuzibuza ukuthi yiziphi insanyelo azaphuma ngazo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi ukuoma kuloke kusiya kusiya phambili. Ngakho ke kulezi nhlanyelo esingathi ngesikhiwa kuthiwa they are drought tolerant variety, whether yinhlanyelo yomumbu kumbe amabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko, abalimi kufanele baqale khathesi ukuthi benze isinqumo sokuthi yiziphi inhlanyelo abazaphuma ngazo. Okwesithathu, ikakhulu endaweni ezisilela izulu, siyasixwayise njalo ukuthi nxa uzahlanyela sithi wona umumbu kumbe amabele, ungawuhlanyeli uwodwa. Letha into ezifana le ndumba, uhlanganise ukwenzela ukuthi lazo nxa sezinaba lapha zizancedisa ukuthi zondle amanzi, ungalahlekelwa ngumdaka emhlabathini wakho. So ziningi izinto mfowethu engathi abalimi abangaqala ukuzenza kathesi ukulungiselela, ngoba inqaba yikulungiselela ukuthi lanxa liphangisile kumbe liphuzile izulu likuthole wena usuzilungiselela.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingathi vume ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu, ngilifisela isikhathi sokulima esihle sizayo. Isikwayiso sami ukuthi kasizilungisele nini. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sini. Minyaka yonke ngenyanga kaMabasa webe engumongameli lentathela izindaba ezisebenzela esigodlweni sakhe eWhite House bayahlangana beHavana. Leli dili eliyabe lilo bosaziwayo elithiwa White House Correspondent Dinner liyaveza mgceke ukuba umongameli uziphatha njani ngesikhathi sokuzilibazisa. Intatheli zindaba ye-VOA u-Caroline Pesuti usiqoqele udaba olulandelayo engilibalele lona. Lapha yikho okudibana khona abalobuciko bokugqoka, osaziwayo, amachichi, labezombusazwe. Intatheli zindaba yizo ezivame ukubamba lomthimba we-White House Correspondence Dinner, kodwa onguye usahoho waleli gigi ngumongameli loyabe ekhethiwe uzohaba. Kodwa ngesinye isikhathi umongameli nguye ocina esengusomahlekisa. Kulumnyanga okhetho asebejwayelele leli dili bakhangelele ukuthi umongameli Biden uzahaba ancintisana laye. Unkosikazi Martha Kumar ingcwethi kwezombusazwe njalo engumlobi.
I think that just wasn't something that he was interested in doing.
Leli lisiko lelizwe leMelika labo umongameli phose bonke. Kodwa ngomnyaka ka-1981 wayengumongameli umnumzana Ronald Reagan kenelisanga ukuya kuleli dili ngoba wayephose wadutshulwa wabulawa. Kusukela kulowo mnyaka wonke umongameli uyahamba kulumbuthano ngaphandle kukamnumzana Donald Trump ongazange aye ngesikhathi sombuso wakhe. Ngesizwe ocubungula izombusazwe unkosikazi Martha Joint Kumar.
I think one of his central themes throughout his presidency.
Intatheli zindaba ziyinsika yesizwe. Singathi thina ihawu lesizwe esikhululekileyo, hathi izitha.
Ngomnyaka ka-2011 esango somabhizimusi uTrump waphoqwa ngowaye ngumongameli umnumzana Barack Obama losomahlekisa uSeth Meyer.
Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican.
Donald Trump uthi uzancintisa njengelunga lama Republicans. Mina bengisithi uzancintisa njengehaba.
No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald.
Akula ojabulele ukugqiba udaba lwencwadi yokuzalwa njengoDonald. Lokhu kuthi usengabuyela kundaba eziqakathekileyo ezinjengokuthi saqamba amanga na ngokuthi saya enyangeni.
Abanye bathi lokhu yikho okwabangela ukuthi uTrump acabange ukuncintisa ukuba ngumongameli, kodwa yena uyakulandula lokhu.
I think that just wasn't something that he was interested in.
Ngilethemba lokuthi wayevele engafuni lokho.
Umongameli abaningi bayahaba intatheli zindaba kodwa njalo bathathe leli xesha ukuzincoma. Ikakhulu emhlabeni lapho intatheli zindaba ezingabotshwa ngokuhaba umongameli njengalokho okwakhulunywa ngusomahlekisa uTrevor Noah kuminyaka emibili edluleyo.
Understand how amazing that is? I stood here tonight and I made fun of the president of the United States and I'm
liyazi ukuthi kuyisimanga esinjani ngime lapha ngachothoza umongameli welizwe leMelika kodwa akula ukuza kwenzakala kimi yikho na umongameli
ubuhle bombuso kantando kaZulu buzabonakala lamuhla edolobheni leWashington ngelanga ledili lakusihlwa ele White House Correspondents Dinner. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lesiqathamiya amavevane akaphela lona eselifikise iminyaka engamachumi phose amathathu lasungulwayo 28 years. Iqembu leli liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi njengevevane. Amalunga alo adabuka ePlumtree esigodini Kezi laseLupane njalo acula ekwele South Africa. Nangu umholi weqembu uFuture Ndebele exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengevevane mina
iqembu lamavevane seleke lathola ithuba lathowa kwamanye amazwe khona lapha eAfrika ngisho naphesheya. Mina ngikhuluma nawe namanje ngiphesheya ngilapha eIreland kodwa iqembu libase eSouth Africa eJohannesburg khona lapha komakhelwane wethu. Esikhathini esiningi sizilibazisa ngokunxuswa emithimbeni efana nemishado, kuma birthday parties, kuma church gatherings nakwamanye nje ama-events aluhlobo olutshiyetshiyeneyo lapho nje abantu abazwa befisa ukuthi bathole abantu abazobajabulisa abazonandisa imisebenzi efana naleyo bayasinxusa.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bangasilandela enkundleni zokuxhumana kubo Spotify lapha labo YouTube ungasearcha nje uthi amavevane uyazithola ingoma zethu. Bese kuthi enkundleni zokuxhumana esifana nabo Facebook siyatholakala njalo ungasearcha uthi amavevane akaphela uthi Future at Music Academy amavevane akaphela. Inamba zethu zocingo ikhodini yase South Africa +27 bese kusiba ngu 078 876 2837.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
abaqhubeke bangakhathali bangadinwa ngokusapota okwakibo kungaba ngcono kakhulu lathi ama-artist asekhaya singakwazi ukuthi siphile ngawo umculo wona lo.
Hicala la nemesa niantu njambela la pela shomila. Hicala la nemesa niantu njambela la pela shomila. Ha kulumanga wethuwa pecha mamanga sasa tse wazo kumbona tutu weta nasami. Ha kulumanga
Amaphimbo amnandi yibo ke amavevane esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.